Magweta ava munangagwa asvitsa mapepa kudare reconstitutional court achipikisa chikumbiro chavachamisa chekuti zvakabuda musarudzo dzemwedzi wapera zvisendekwe parutivi. Vachamisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro vachiti ndivo vakakunda musarudzo iyi, kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi. Rimwe remagweta ava munangagwa uye vari munyora anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vatsinhira kuti vasvitsa mapepa avo kudare.
Tafaila mapepa takamirira President Emmerson Damuzo Mnangagwa tichiratidzira kudare kuti izvo vana vachamisa vakakundwa maelections zviri pachena, vari kutambisa nguva yevana veZimbabwe. Vanoda kutokanganisa kuti President Mnangagwa vagadzire magariro enyika, vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Pazvisinei tosiya nyaya dzakawanda kudare kuti tiringoona kuti tiri kutambisirwa nguva yedu neveMDC vakadyiwa maelections. Havana kukumbira kuti mavhotsi atariswe, havasi kuti dare ritariswe mavhotsi kuti vanhu vakavhota sei. Saka isi tinoziva kuti sarudzo ndeya mavhotsi. Mavhotsi kana akawanda President Mnangagwa ndo anoziva hwina. Saka ivo matechnicality avari kuda kuuya nawo hatizivi kuti anobva nokupi. Saka tine chikwadi chokuti nyaya yavaisa kudare tineihwina seZANU-PF.
Vamangwana vati mapepa avasvitsa kudare anotsinhira zvakataurwa neZEC kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vakati vanotarisira kuti nyaya iyi haifanire kutora nguva paichanzwikwa mudare.
Zvavari kutaura kumanewspaper zvakasiyana nezvavari kutaura kumatare. Dai manotarisa zvavari kutaura kumatare zvakasiyana. Havana kumbotaura nezvama-V11, havana kuunganidza ma-V11 vari kutaura nezvavo. Dai vakanga vaunganidza each and every V11 repa polling station yoga yoga vachiti aya ma-V11 aya tikaaherengedza tikaaedza anotipa figa yakati yakasiyana nezvakataurwa neZEC. Havasi kudaro, ZEC iri kutaura yekuti takaverenga mavhotsi tikaona vamunangagwa vakakunda vachamisa. Saka ZEC inenge ichitsigirawo kuti maelections akafamba zvakanaka, President Emmerson Mnangagwa ndo vakakunda.
Magweta vamunangagwa akamboedza kusvitsa mapepa avo nemusi wemuvhuro, asi akawana dare reconstitutional court rakavhara sezvo raive zuva rezororo. Zvichitevera kusvitswa kwemagwaro aya, vachamisa vane mazuva matatu avanosungirwa nebumbiro remitemo yenyika kupindura zvaiswa mudare navamunangagwa ndo kana vachida kuita izvi, uye vanofanirwa kuisawo zvizere misoro yenhanganyaya yavo kana kuti heads of arguments. Kana izvi zvinge zvaitwa, dare rinochitanga kunzwa nyaya iyi. Dare reconstitutional court rinofanirwa kupedza nyaya iyi mukati memazuva 14. Zvichakadai, mutungamiri wemubatanidzwa wecoalition of democrats vaElton Mangoma, avo vakakwikwidzawo musarudzo yemutungamiriri wenyika vakakundwa navamunangagwa navachamisa, vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita yezvakabuda musarudzo inoratidza kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti akadziviswa neZEC, vachiti ongororo yavo yakabudisa pachena kuti vamunangagwa havana kuwana mavhoti anokodzera kuti vagadzwe semutungamiri wenyika. Vamangoma vati panotofanirwa kuitwa sarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika pakati pavamunangagwa navachamisa. Vamangoma vati ongororo yavakaita yakaratidza kuti vamunangagwa vakawana mavhoti zvikamu 40 nezvisere zvine zvidimu zvinomwe kubva muzana kana kuti 48.7%, uye vachamisa vakawana zvikamu 40 nezvisere zvine chidimu chimwe chete kubva muzana kana kuti 48.1%. Vamangoma vati vachasvitsawo mapepa avo kudare mangwana sezvo vari mumwe wevanhu vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vakanyorwa pamapepa navachamisa kuti vape mhinduro dzavo kudare pachikumbiro chakasvitswa navachamisa kudare reconstitutional court chekuti zvakabuda musarudzo zvisendekwe parutivi.
Ndosaka taita kuti isusu tenge takatopokana nazvo tichiti zvinge zvabuditswa neZEC zvinge zvisina kumira zvakanaka, taitoda kuti tione maauditor anozotitaurira kuti zveshuwa ndizvozvo. Asi nenhamba dzatakazoonawo neumwe umbowo hwatazoonawo nemumapepa maachamisa anga arimo, isu tiri kuona kuti nhamba dzakawanikwa nevese hapana akawana na 50%. Saka tichiona isu tinoona kuti ingovango yenyaya yekuti paitwe runoff.
Kunyange hazvo mashoko avamangoma achipesana neavachamisa yekuti vachamisa vari kuzviti ndivo vakakunda musarudzo, pane kuwirirana pakati pevaviri ava panyaya yekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Pasi pebumbiro remitemo, dare reconstitutional court ndiro chete rinopa mutongo panyaya dzakadai, uye zvaratura hazvipikiswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.